nera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC linyaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndichiti tine urombo vateereri hatisi kukwanisa kukupai chirongwa chedu semazuva ose. Zvisinei, nhasi takugadzirirai chirongwa chechimbi chimbi. Parura chirongwa chirikutarisa nyaya yenzara iyo yapfunya chisero kuti bwa munyika. Ko chii chirikonzera nzara iyi uye inganzi here yasvika panganzi hapana mukare akamboona. Masangano anoti World Food Program uye Zimvac anoti vanhu vanoda kusvika mamiriyoni masere vakatarisana nenzara inotyisa muZimbabwe. Ukuo bazi re United Nations rinoona nezvevana reUNICEF rakabatana nere Zimbabwe National Statistics Agency akaburitsa gwaro rinoratidza kuti vana vanodarika zvikamu makumi manomwe kubva muzana vakatarisana nenzara muZimbabwe uye vana vari kumaruwa vanodarika makumi manomwe nematanhatu kubva muzana havana chekudya. Nzvimbo dzine vana vakatarisana nedambudziko iri dzinosanganisira Mashonaland Central, Manicaland neMatabeleland North. Tichitarisa mamiro ezvinhu aya, Zimbabwe haisati here yasvika pakuti vanhu vakawanda vanogona kufa nenzara kana kuti inganzi famine.
It's not a famine, at least not yet. As I mentioned, the more than 4 million people that WFP is seeking to support are either in crisis or emergency food insecurity. On the so-called IPC scale, and the IPC is a measure of food insecurity, on that scale, crisis and emergency are categories 3 and 4. Category 5 is famine. As I say, we are not there.
Zara iyi haisati yasvika pekuti vanhu vave kufa vakawanda, asi inogona kusvika ikasagadziriswa.
Mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muWFP kuchamhembeko Africa vaGerald Book vanoti nyaya yechikafu ikasagadziriswa nechimbi chimbi vanhu vanogona kuenda kwamufiganebwe. Nyanzvi munyaya dzezvekudya dzinoti kusamira zvakanaka kwekunze uye kutadza kutungamira munyaya dzezvematongerwo enyika ndizvo zvinokonzera kuti vanhu vafe nenzara pasi rose. Vakanzvera magwaro enhoroondo vanoti nzara yekutanga pasi rose yakauraya vanhu vakawanda yakanyorwa munhoroondo yakatanga kuRome muna 441 BC. Dzimwe nyika dzakaita nzara dzakauraya vanhu vakawanda dzinosanganisira North Korea kubva muna 1994 kusvika muna 1998 apo vanhu mamiriyoni matatu vakafa. Kubva muna 1932 kusvika muna 1933 vanhu mamiriyoni gumi vakafa muSoviet Union. Kuchitiwo kuChina panzara inonzi Great Chinese Famine yekubva muna 1959 kusvika 1962 vanhu mamiriyoni makumi mana nevashanu vakafa, zvose izvi zvichikonzerwa nemitemo yehurumende yekutora minda ichisa pasi payo uye mafashamu emvura. MuZimbabwe chiri kupa kuti zvinhu zvinyanye kuita midigari inyaya yekuti upfumi hwenyika haunawo kumira zvakanaka. WFP inombopa vanhu mari yekugaisa chibage, asi mukuru wesangano iri muZimbabwe vaEd Rowe vanoti vakaregedza kupa vakawanda mari nekuda kwekushayikwa kwemari kubva kuReserve Bank of Zimbabwe. Mamwe masangano amira kupa rubatsiro rwemari anoti Red Cross uye Catholic Agents for Overseas Development. Asi gurukota rezvevashandi nemagariro akanaka evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hurumende ichiri kubatsira vanhu nemari zvikuru mumadhorobha. Mukuru weRed Cross kuchamhembeko Africa Dr Michael Charles vanotiwo vanhu mamiriyoni makumi mana nemashanu vakatarisana nenzara munyika dzekuchamhembeko Africa. VaBook vanotendera nawo nemaonero aya vachiti izvi ndizvo zvinoita kuti kuda kubatsira Zimbabwe kuti netsei.
Well, certainly it is the most significant and urgent food crisis in southern Africa at the moment. As you know, drought has become a
Hongu nzara hii ili kukura munyika dzose dzekuchamhembe kweAfrica zvisati zvamboonekwa.
Hurumende inenge isiri kuzivawo pfumoro ibaya. Mamwe makurukota ehurumende anoti nyika iri mugwara uye hapana munhu anofane nzara. Asi gurukota rezvekurima vaParents Shiri vakati nyika yasarwa nematani zviuru zana chete echibage mudura mayo kwete miriyoni yematani iri kutarisirwa. Gore rapera sangano reWFP rakatiwo Zimbabwe yainge iri kukundikana kupa vanhu mamiriyoni matatu chikafu sezvayainge yavimbisa kunyange hazvo vamavhima vakaramba mashoko aya. Sangano reIntergovernmental Panel on Climate Change rinotiwo nyika dzekuchamhembe kweAfrica dzatarisana nekuchinja kwemamiriro ekunze zvoreva kuti kuri kupisa zvakapetwa kaviri zvichienzaniswa nedzimwe nyika dzepasi rose. Vamavhima vanotiwo Zimbabwe iri kubatsirikana nemupunga wairi kupa vanhu uyo wakabva kunyika yeChina. Varo vanotiwo Zimbabwe haidi chikafu chakarimwa nemishonga kana kuti genetically modified zvopa kuti kutenga chibage kunyika dzakaita seSouth Africa kunetse. Nzara iyi iri kukanganisawo mhuka dzemusango uye zvipfuyo. Mutauriri weZimparks vatina shefarao vanoti nzou nekuda kwekuti dzinenge dzichishaya chikafu dzinopedzisira dzoenda mumisha yevanhu.
Nekuti hakuna mvura, hakuna chikafu, mhuka dzinopedzisira dzakuenda munogara vanhu. Saka dzinopedzisira pakuita matambudziko akadai. Ende mhuka idzi kana dzapinda munogara vanhu hadzisi kuuraya vanhu chete. Dziri kubva dzavaparadzirawo zvirimwa zvavo zvinoita kuti vanhu vafine nzara.
Gurukota rinorana nezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vanotiwo hurumende ine urongwa hwekubatsira vanhu vanoshupika nekuona kuti vatengeserwa upfu hwakachipa.
Ndakasangana nevakuru kana kuti marepresentatives eGrain Millers Association nemamwe mamillers. Zvakadaro pakanga painewo vakamirira madepartment eGovernment anoti GMB veFinance neveAgriculture. Takaita musangano uyu tichida kuongorora kuti chii chanetsa kumamillers after government yakati kuchaitwa magrain subsidies. Zvichireva kuti hupfu kana hwanga hwakwira kusvika pa110 mamillers achitaurawo kuti chibage chiri kudhura. 110 per 10 kg imari yakawandisa. Saka government yakati takudzikisa mutengo we 10 kg kuti usvike pa50 vamorozostavo pa57 asi ndo madzikiro atinenge tichitarisira segovernment. Saka kubatsirawo mamillers government yakati inopa atiri kuti masubsidies.
Sangano refamine early warning system riri kuyambirawo kuti nzvimbo dzakawanda munyika dzicharamba dzakatarisana nedambudziko rechikafu iri zvichikonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura uye kushayikwa kwezvikwanisiro zvekurimisa. Kare vanasoro jena vaiva rere muhapwa dzemakomo vaiti kana mvura yarambira mudenga vaiita mukwerera. Vamwe vaienda kumakomo ekumatobho kuBulawayo panzvimbo inoyera yenjelele vachibva kumativi mana enyika kunokumbira mvura kuti inaye. Apa vanhu vaibika doro rezviyo voteterera kuna Mwari mulimo musiki kana kuti nyadenga kuti mvura ituruke. Pakauya vasina mabvi neBhaibheri vaye vevhangeri vanoti zvichida nyika yave kusvika kumagumo nekuti zviri zvanyanya izvo zvopa kuti vakawanda vaziye nenzara. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezvemamiriro ekunze dzinotiwo zviri kuitika zviri kukonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Idzi ndidzo dzimwe nyaya dzatinenge tichitarisa kuti chii chapa kuti musoro uteme. Ini ndini Blessing Zulu. Chirongwa chedu chatiri kutarisa mamiriro akaita nyaya dzechikafu matunhu akasiyana siyana. Nasi tiri kutarisa dunhu reMashonaland West iro raizivikanwa zvikuru nekurimwa chibage, fodya uye donje. asi iko zvino mudunhu iri zvina zvina kumira zvakanaka. Nunurai Jena anotipanya inotevera.
Mumakore akare mwedzi unowandira varimi vakawanda ndipo pavanenge vari muminda vachisakurira chibage kunyanya mumashonaland west. Asi nyaya yekusanaya zvakanaka kwemvura iri kupa kuti vamwe varimi vatange kudyarira vachifunga kuti vangangowana chouviri. Izvi ndizvo zvatakaona zvichiitika pamusha pava Donald Musafare nemudzimai kumakonde avo vairima nemombe pakasvika Studio 7. Vamusafare vanoti hameno chibage chavari kudyarura ichi chikasvika.
Kuti dzimwe mbeu iko zvino zvidyara January akutopera. Hatina fungiro kuti dzinogona kusvika. Ya plus kana kuti manezvidzi pamwe dzinogona kusvika kana kuti dzinogona kutadza kusvika. Dzatikatangidzira kudyara dzakatova nezuva ndidzo dzidzi dzamukona idzi dzatumbuka ma11 idzi.
Vatiwo chibage chavanga vakakohwa gore rapera chakapera zvekuti vave kutofunga zvekutengesa mombe kuti vatenge zvekudya.
Kana zvadai fanika izvovo vamwe tanga takasungira tibage tegore rakapera ndichoti hatongodaiwo kungoshandisa. Ndinokuzongopindawo mumatanga edu imomo takutongotengeswa zvipfuwo kuti kunotenga chikafu.
Nhamo yenzara iyi yakatarisanawo naamai Chenai Mukuruva vanogara munzvimbo inonzi Tezvara kumhangura.
Tumasaga tanga tiri mumba asi pari zvino manje takutoverengera kuti nzara iya yaita sei yapinda zvato. Zvichingodaro tikawanawoga bhagedhi kana usina tenda notsvaga upfumi unodaro daro. Tisingaziwo takuteerera chimvura yakateedza tingatiwo tingararamika kudisi pakudya chete chete. Gore rinoita taitofungidzira kuti ndichatitakanga kutoti ndochibage ichocho ndochakatswa zvokuti haa kamwe kari kutumbuka kakadai chimwe chadai saka unyatsoona kuti haa hapana upenyu hwakanyatsotitaura.
Vamwe vagari vekumola nesiyakobvu mudunhu rekariba vaikurarama nekudya midzi yemuti unozivikanwa nekuti mufanchimuka sezvo chikafu chaita chishoma. Vari kumaruva vasi ivo voga vakatarisana nenzara sezvo mumadhorobha akaita sekariba, Chinoi nekaroi vakawanda vari kudya nhoko dzezvironda nekudhura koita mitengo yezvekudya. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakazivisa kuti mutengo wehupfu waizodzika sezvo hurumende yaizobatsira makambani anotengesa chibage. Asi mumwe mugari wemuchinoi vaIsrael Nyandoro vanoti zvekudzikisa mutengo ndezvemumapepa sezvo hupfu hwakatobva hwatanga kushayika muzvitoro. VaNyandoro vanoti vezvematongero enyika havawanzoita zvavanotaura.
Hongu mutungamiri wenyika president vaMunangagwa vakataura kuti kutadzikisa. Asi chaakunyanya kutitikakachamadzei ndechekuti vanotengesa kana kuti vatengerwa panenge pane gakava nekuti upfu hwacho hwai in short supply.
Asi imwe nhengo yebato reZANU PF vaTobias Goredema vanoti vemuzvitoro ndivo vari kuita zveukoronyera.
Apa kudhura apapa hatingamboti zvanoti zvimberi kuti zvirionesa zvinhu asi kune makoronyera awo ari kuwanzwa acho anoti achitora zvinhu zvefuo inechichiiaoda kwavo kubleck market vakutanga kuisa mupurisi.
VaGoredema vanoti mutungamiri wenyika haana mhosva mukukwidzwa kwezvinhu muzvitoro.
Aiwa zvekukwira zvagara zvese mazitoro munhu anotiwa zvaa zvabva acho pambapenyu mamungambonziwa ha pambapenyu nhasi musalasadza zvichaitawo hazvingambotikwa itingapinza baba vedu pamusoro pazviri papota baba vane purogiramu.
Imwe shirikadzi amai paida moyo nyoka vanoti vave kutorarama nemaricho kuti vakwanise kutenga zvekudya zvevana nevazukuru vavo.
Upfu kuti uwane unenge watosunga. Pamwe pachona ndinegara nevana havashandi sematauriro yatikuita apa kuti vana havashandi. Wati uyu waita kamaricho tibatanidza tobatanidza totenga ka 10 kg tobva tabva ipapo shuga chaichai kuti uiwane. Ini ndinongozobvisira ndati inini kana shuga ishandi handimwe tea but shuga mumba mune musina unongovarira kuwana sauti nekuwana upfu iwoyo but upfu wachona ndokudya pazuwa kawani wani wachona hauguti.
Kanzura wewadhi 4 muchinoi vaBrighton Misha vanoti wadhi yavo yakazara vakwegura vanoda kuyamurwa nezvekudya asi hapana chavari kupiwa.
Panyaya yechikafu muwadhi medu muwadhi 4 munyan section umu munyenzara because it's a world location. Mane na gugwana sekuru waisa kune kushandira vamwe vanange vakabereka vamwe vana vacho vakaberekwa vakadzidza mabasa hapana vakagogara nawo pamba. So mune nzara yandiri kuona kuti dai nyika yaiona zvekuita machembera abatsirwa mune nzara murokesheni asi kwatinonzwa kunonyanya kupiwa kumarural saka choshandiswa ndeyekuti chembere mebhe nechembere kurural zvakafanana dai yaita inform mapiro avanoita kumareserva vapa machembe yangotaundi yezita
kudhura kwehupfu kwave kumanikidza vamwe mumadhorobha kuti vatenge hupfu mumigwagwa hunokwana zuva rimwe chete hunozivikanwa nekuti tutsaona mamwe masangano ari kubatsira hurumende kupa rubatsiro kumashonaland west anosanganisira WFP neRed Cross. Mukuru webazi rezvemagariro evanhu kumashonaland west amai Agnes Mutoo vanoti hurumende inenge yave kupa ruyamuro rwezvekudya mumadhorobha vachiti vanhu vanosvika zviuru mazana matatu pavanhu vanodarika miriyoni imwe chete vari mudunhu remashonaland west vanoda rubatsiro. Vanoti nzvimbo dzinoda rubatsiro nechimbi chimbi dzinoti Kariba, Hurungwe, Makonde nezvimba ndiyo ane vanhu vakawanda vari kuda ruyamuro rwezvekudya nekukurumidza. Ndakamira Studio 7 muchinoi kumashonaland west ndini Nunurai Jena.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisai anoti 909 am 6175 ne 9825 kilohertz. Manheru ega ega nenguva dza 7 pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 am 4930 13860 ne 15460 kilohertz pashort wave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne 15460 kilohertz pashort wave. Muchikamu chatiri kutarisa mamiriro akaita nyaya dzechikafu munyika, Studio 7 inopinda mudunhu remasvingo uko Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vagari munzvimbo dzakaita sekune mamwa Chikarudzo Gutu tichiita zvaka nemwenezi vanoti dzara yakakonzerwa nekusanaya zvakanaka gore rino nerapera. VaHenry Makusha vemunanire kwaChikutuwa kune mamwa vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munharaunda mavo.
Muwadhi zevheni nzara yavafunya chisero vanhu havana kukohwa zvakanaka gore rapera saka iko zvino vanhu vari kutongova vangachirama nemamengo nemazhanje. Zvino mazhanje anga asina kuberekawo zvakanaka saka mengo dzakutokuva. Isu hatina kumboona kana madhona gore rese. Kumbiro chenu ndechekuti dai kuchiwanikwawo madhona anogona kuuyawo kuzobatsira vanhu nekuti nzara yafunya chisero. Mumwe munhu achatokwanisikana kuzha sadza pazuva.
Vanhu vakawanda vakataura neStudio 7 vanoti nzara iyi iri kuwedzerwa nekuoma kweupenyu sezvo mitengo yezvekudya muzvitoro iri kukwira zuva nezuva. Kunyange hazvo munyika musina mabasa kana mari icho hawo aimboraramisa vamwe. Bhagidhi rechibage munzvimbo dzakaita sekwaGutu kune mamwa dzaka nekwaChiri riri kuita zana remadhora emunyika. Apo marita maviri ebhotoro remafuta ekubikisa richiita madhora makumi matanhatu, makirogiramu maviri eshuga achiitawo madhora makumi mana, makirogiramu maviri emunyu achiita madhora makumi maviri emadhora emuZimbabwe. Valoid Mufudze vekuchisheche kwaGutu vanoti nzara nenhamo zvavasungambira dzakondo uye vapedza kutengesa zvipfuwo kuti vararame.
Dambudziko guru rati kusangana naro inyaya yenzara. Sezvo tese tichiziva kuti gore rapera vanhu havana kunge vanatsa kukohwa zvakakwana nekuda kwemvura zhinji yakanaya yecyclone Idai. Vanhu vari kusangana zvine matambudziko ekukwira kwemitengo yezvinhu muzvitoro. Vabereki vapedza zvipfuwo zvavo nemudziyo yakasiyana siyana vachitengesa kuita kuti vawane mari yekutenga chikafu. Vapedza zvipfuwo zvakaita sembudzi, makwai, huku nemombe vachitengesazve kuti vawane mari yekutenga mbeu, mari yekutenga fertilizer nemari yekutenga zvakasiyana siyana zvekushandisa nekutengesawo futi zvipfuwo kuti vawane mari yekuendesa vana kuzvikoro.
Mudhorobha zvinhu gore rino hazvinawo kumira zvakanaka sezvo vanhu vasina chekubata. Izvi zvapa kuti kekutanga munhoroondo yavo veWFP vatange kupa vanhu chikafu mumaguta. Amai Sofia Gumbo vanogara mumusha weRunyararo West vanotsanangura mamiriro akaita zvinhu.
Nzara yavamo nokuti drought kana yasvika kumamusha zvinoafekta nesuwo kunoko. Mukatoona izvozvi kana hupfu chaihwo chaihwo huri kunetsa. Hupfu hwakabudanga namaok umwe vanhu vari kumira kiu yehupfu kuti vava nehupfu hwakachipa hunenge huri kuma$60 to $70. Ukangoushaiwa ipapo pausvondawo black market ya$200. Saka munoona kuti zvinhu zvakunetsa kuti vanhu vagare vakaguta kana nzara. Vanhu vakutoriwa 001 kuti masikati vanonoswera nenzara, makuseni anongorovawo tiyoyo ndoyaakuswera unayo ozosangana nesadza kawani manheru. Noda kwekuti maprizes acho ezvikafu akwira, kunyange nyama yakuita $80 kg. Saka pakangooma zvapo.
Vamwe vagari vemudunhu remasvingo vakaita savaDesmond Gonese nemurani nekwamakonese kwaGutu vanoti kunyange hazvo hurumende iri kuedza kuvabatsira nechikafu kubudikidza nebazi rezvemagariro evanhu, chikafu ichi hachisi kukwana nekuti chishoma. Apawo masangano akazvimirira oga akaita seWFP haasi kubatsira matunhu ose mumasvingo, izvo zviri kusiya vamwe vari panyanga dzamushore. Hurumende iri kupa saga rimwe chete re50 kg rechibage pamhuri, iro riri kunzi harikwani sezvo vagari vachiti mimwe medze havapiwi. Kune dzimwe nzvimbo dzavari kubatsira veWFP vanopa makirogiramu 10 echibage kana upfu pamunhu wega wega mumhuri, uye bhotoro remafuta nenyemba pamwe nemunyu, izvo zvinonzi zviri nani asi havasi kupa munzvimbo dzose mudunhu remasvingo. Mudziti mukuru wedunhu remasvingo vafungaimbetsa vanoti vanhu vanosvika miriyoni imwe chete vanoda rubatsiro kusvika kumwedzi wakubvumbi.
Yeah, muno mumasvingo we are expecting roughly about 1 million people vachada rubatsiro rwechikafu papeak period. Peak period yedu inotanga muno muno muna January kusvika muna April wekore rino.
Nzara iyi mudunhu remasvingo iri kuurayawo zvipfuwo zvakawanda kusanganisira mombe nemadhongi. Vakuru mubazi rinoona nezvekuchengetedzwa nekurapa kwezvipfuwo vanoti mombe dzinodarika zviuru 10 dzakafa mudunhu remasvingo, kunyanya kumwenedzi nechiredzi. Madhongi anopfuura chiuru akafawo mudunhu iri. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Chirongwa chedu chatiri kutarisa mamiriro akaita nyaya dzechikafu tiri kumanikaland uko kwakaitika chisionekwe mudzi webwe, apo mafashamu emvura akauraya vanhu nekuparadza misha nezvirimwa. Mutori wenhau Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Gore rapera kutanga muna kurume dunhu remanikaland pamwe nemamwe matunhu kumozambiki nemalawi akawirwa nedambudziko redutu mupengo remhepo nemafashamo emvura kana kuti cyclone idai. Dutu mupengo iri rakauraya mazana evanhu uye vamwe vakayeredzwa nemvura kana kufushirwa nematombo zvekuti nanhasi mitumbi yavo haina kuwanikwa. Vamwe vakakuvara, vamwe vakaparadzirwa dzimba, zvipfuyo uye zvirimwa. Nzvimbo dzakasangana nedambudziko iri kunyanya dzinoti Chipinge, Chimanimani, Bwera, Bikita, Mutare, Gutu nechiredzi. Ko pane chachinja here mamiriro akaita zvinhu mudunhu iri? Amai Virginia Gwiza mugari kwamutsvangwa kuchimanimani avo vakawirwawo netsaona yecyclone idai vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka uye vave kunonga svosve nemuromo.
Isusu tinotengeserwa nevatengesi anonga achitengesa magwere anonga ainawo 150 wazogona hake pamwe munoti 130 rand, anonga achida ari marandi iwowavo. Saka umwe pashuga shuga tirotengeserwa nema35 umwewo zongotiwo 29 asi ashoma. So far izvozvi zvimafuta ari pa55.
Mai Lilian Mugano vekuchimanimani avo vanorarama nekutengesa michero vanoti pavanoenda kwamutare kunotengesa zvinhu zvavo vanobva vatenga zvekudya nekuti kwavanogara mitengo inoramba ichingoita chamuramba mhuru.
Mamiriro akaita nzara ndokuti zvechikafu hakuna, mari dzekuti titenge dzacho mari dzacho hatidzioni. Ndosake muchizoona tichizoti tikauya zvedu kumusika kuti totengesa kuti tione kuraramisa mhuri yedu kutobva tatenga kunoko. Nokuda kuti kumusha kwacho hatizvisi muti zviri kudhura zvakanyanya. Saka ndokuti ndikamutaurirai hangu purize kuti zviri papurize yakati handinyatsoziva mapurize ngokuti mapurize eko anongochinja zuva rega.
Mumwe mugari wekuchimanimani vaenergy chiri pasi vanoti chikafu chiri kunetsa kuwana sezvo vasina kukohwa zvakakwana uye kuwana rubatsiro kubva kune masangano ari kugovera chikafu mutoro.
Zainzanhatambireka
zvanzitobuda nemazvo vanonga zvichitofana nzara zvinhu zvakango chengetwa muya hose zvaingobuda zvishoma pavanodira but vanotoona kuti vanonga zvichitofamba chitsvaga chibage chichi vanhu vasiri kutoona kudya kwavakakwana nenyaya hore vanonga zvichiitika ikoko saka zvimwe zvinenge zvichitoda kuti pange pane vanhu vanonga zvichitomanejana kana kuuya wega kutopa vanhu vacho
hurumende inoti cyclone dai yakakanganisa magariro emhuri dzinosvika zviuru mazana maviri nemakumi manomwe nekuparadzira dzimba mhuri dzinodarika zviuru makumi mashanu zvikoro zvinosvika zviuru zana nemakumi mana pamwe nemazambuko munzvimbo dzakawanda vachitaura pane mumwe musangano mavhiki mashoma apfuura mambo Musha vanoti kunyange yazvo hurumende iri kuedza nepainogona napo kubatsira uwandu hwevanhu vari kuda chokudya huri kuramba huchiwedzera zuva nezuva
hurumende hongu iri kumiramira chaizvo zvakasimba asi nzara iriko inoda kuti hurumende ingoramba ichiwedzera nekuti vambenge vachibatsirwa vanga vaine nhamba yanga ichizikanwa nehurumende asi izvo nezvaita denga iri takutongotichi dunhu rese rofarira kuti ringe richitariswa rirangarirwe
vamwe vanhu vakaparadzirwa dzimba vachiri kugara mumatende sezvo hurumende yange ichitsvaga pekuti vaende kunogara mutevedzeri wegurukota rezvematunhu amai mari mtombo vanoti hurumende yakawanira vanhu ava nzvimbo yekugara
pane ma600 square meters nema900 square meters what impressed me most was that panzvimbo yakapegwa iyoyo pane vamwe vanga vatoripo kare 150 residents they were also incorporated into that scheme ndakabva ipapo ndikaenda kunoona vanhu vanoda kuitwa relocated vacho and takataura and we discussed and vakanditaurirawo zvichemo zvavo zvekuti vari kushuvira kuti kudai vangawana mabasa kana kuoniswa chekubata sevanoitwa relocated uye vanga vachifema chema kuva vachida kugara panonzi pagreen mountain asi testi ari kuitwa ari kuratidza kuti pangagona kuita problem yemvura kana vanhu vakaitwa resettled paarea iyoyo
nzara yegore rino yatekesherawo muguta remutare sematauriro emumwe kanzura vasimon mapovire vebato remdc
aswatuka zokuti munhu wese unofanira kubatsirwa kungava kureserva kungava mutauni because malocations ese edu atinogara tinozviziva kuti vanhu vanogara imomo havasi kuenda kubasa vanogara vanhu vachembera kunogara vanhu vakasiyana siyana munozviziva imi kuti government central government basa rofanira kuita nderekuti central government inofanira kudistributa chikafu through social welfare izopa vanhu asi ichipa vanhu kudaro haifaniri kutarisa nenyaya dzezvematongerwo enyika munhu wese munogara womuzimbabwe munhu wese mugari womunzvimbo iyeye anogara zvematongerwo enyika zvinouya asidumburiri pamberi
mumwe mugari wemamutare amailina rusinga vanoita basa rekutengesa zvakasiyana siyana vanoti vakaomerwa neupenyu sezvo zvekudya zviri kunetsa kuwana nekuda kwemitengo
kana tisikwanikwanisa kuvagonazve because school fees yacho iri kudhura tinoionepi ndikada kuti ndiye ndiite musika panapa hapana chandodini chandoaona kuti ndizodzokera futi ndinohodha handichatogoni ndatogara pasi zvinhu zviri kudhura munyika ino yezimbabwe hatizivi kuti ndito
amai Patience Chingwena vanogara mamutare vachiitawo zvekutengesa airtime avo vanoti vave kutonamatira kuti mvura irambe ichinaya kuti vawane chekubata
nzara iri wei totambudzika totoshaya zvekuita because wakachipa hwacho hune hwakawandwa nevanhu hunowanikwa hwacho hune huchidhura saka vanhu vari kushupika toda kudemba kudai mvura yanaya takwanisa kutowana zvomunda
kurukota runa nezvedunhu remanikaland dr Ellen Gwaradzimba vanoti dunhu ravo rinoda rubatsiro sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka ndakamirira studio 7 mamutare ndini Leda Moyo
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinokutendai mose vateereri vedu makwanisa kuteerera chirongwa chedu chatanga takaronga nechimbi chimbi ini ndini Blessing Zulu
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zidogo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Namukela ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 8 kuNkwenkwezi 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, wayengumabhalane wakuqala umsondi wekhansili yakoBulawayo umnumzana Michael Nkanyiso Ntuliwa ubekiwe namhla emathuneni eLady Stanley Cemetery kuleli dolobho. Kulandela ukubhubha kwakhe ekuqaleni kwayo nale iviki.
Njengokubona abantu buningi utshengisa ukutona njengomuntu wabantu. Njengomuntu wabantu njelo iBulawayo imi nje ngenxa yakhe. Yes. Yikubona kuhlangene amabandla wonke abantu abavela from all walks of life. Kutho ukuthi wayephila labantu.
Uhlupho lokusilela kwamabhasi lamakhombi lulokhe lusidla ubhedi ngokoBulawayo.
Abantu abaningi bebethola imisebenzi emakhombini, bekuphileka ngoba bebedobha khonokho okuncane ukuthi bayekudla nabantwana. Njalo abanye baphuma emsebenzini bathenga lawo makhombi, abanye bayaboleka izimali emabhanga, bayaboleka izimali endaweni ezijeleyo bethenga lawo makhombi. Khathesi nxa sokuthiwa angasebenzi.
Kulandela ukusayinwa komthetho we-Constitutional Amendment Bill No. 2 izolo ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi uqalise ukusebenza, amanye amagqwetha kanye lenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu bathi balubhekise emthethwandaba lapho abazaphikisa lolu daba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Wayengumabhalane wakuqala umsindi wekhansili yakoBulawayo uDokotela Michael Nkanyiso Ntuliwa ubekiwe namhla emathuneni eLady Stanley Cemetery kulelo dolobho ngemva kwenkonzo yokumvalelisa eqhutshelwe e-Amphitheatre Centenary Park ekuseni. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekoBulawayo.
Abakade besemngcwabeni kadokotela Ntuliwa bamncume besithi ube yindoda emadodeni njalo uliqhawe elingadingwayo ngomsebenzi awenzela ilizwe. Bonke abaphiwe ithuba lokwethula amazwi enduduzo lokumvalelisa bathe ubesebenza gadalala njalo elobuqotho. Umphathintambo wedolobho lakoBulawayo unkosikazi Judith Ncube uchaze umuyi njengomuntu owasungula inhlelo eziningi zentuthuko ezilokhu zisebenza njalo eziyizo ezipha leli dolobho isithunzi. Umkhokheli webandla lezaphu umnumzana Isaac Mabuka uthe idolobho lilahlekelwe.
Hayi, sibhujelwe sibili. Njengokubona abantu buningi utshengisa ukutona njengomuntu wabantu. Njengomuntu wabantu njelo iBulawayo imi nje ngenxa yakhe. Yes. Yikubona kuhlangene amabandla wonke abantu abavela from all walks of life. Kutho ukuthi wayephila labantu.
Ukhomishina Japheth Ndabeni Ncube owayengumeya wedolobho lakoBulawayo uthe ilizwe lilahlekelwe yindoda eyayisazi abantu lomsebenzi.
Silahlekelwe silisibili yindoda umuntu wesazi abantu esazi umsebenzi elembeko elomsijo. Silahlekelwe silisibili uNtuliwa wasebenza kwasabantu wesazabantu labantu emazi yikho lo msebenzi wakumhle kangako.
Omunye njalo owayengumeya waleli dolobho umnumzana Patrick Thabamoyo uthe balusizi ngokulahlekelwa indoda eyayisebenzela uBulawayo ngothando.
Lusizi kakhulu, into ebuhlungu kakhulu ngokuba
indoda eyayisebenza senzela ubulayo ngothando.
Umnumzana Mofatin Dlovu owayengumabhalane wekansil yakobulawayo uthe ngakho ongenelisa ukufeza okwenziwa ngumuyi.
Ubaba uNdiwa Ndiwa njengoba lizile imisebenzi yakhe iyamangalisa. Angikholwa ukuthi ukhona oza kwenza imisebenzi enjeyo ngoba ndiwe. Ngakho ke usedlule uNdiwa. Kungathi laba bamlandelayo bangalandela babe bezile imisebenzi kaNdiwa babe bafunde ukuba leli dolobho belibanjwa njani, belisebenza njani. Banengabantu abazuze abalenzuzo ngomsebenzi kaNdiwa. Lami ngomunye engafunda kakhulu ngisebenza leNdiwa. Nanti iqhawe selihambile. Uhambile uNdiwa kodwa bokuyisikhathi sakhe.
Indodana kamuyi uHorace Ndubiwa uchaze ukuba uyise ubeqotho ekuphileni kwakhe lemuli njalo balahlekelwe. Uthe ubephethwe umkhuhlane wezinso oyiwo omthetheyo esesibhedlela seMatadei Hospital ngolwesibili. Umuyi wayengonsundu wakuqala ukuba ngumabhalane jikelele kuzwekazi le-Afrika. Uchiye ikhosikazi lakhe uLydia abantwana abane abazukulu abayisificaminwemibili lezizukulwane eziyisithupha. Uzelwe ngo-1934 eCezwane njalo abazali bakhe kwakungumkhanyiso lodumile. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo e-amphitheatre ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kulandela ukusayinwa komthetho we-Constitutional Amendment Bill No. 2 izolo ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi uqalise ukusebenza. Amanye amagqwetha kanye lenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu bathi balubhekise emthethwandaba lapho abazaphikisa lolu daba. Igqwetha lakobulawayo uMnumzana Ngqobani Sithole ngomunye osowaphikisa umthetho lo emthethwandaba, njalo ezinye inhlanganiso ezizimeleyo labanye abameli bathi bazathatha inyathelo elifanayo ngoba ulongcindezelo ikakhulu olokuthi umongameli usengazikhethela abehluli. Kodwa abawuvotelayo lo mthetho edalela ephalamende lele-senate bathi ulempawu ezibalulekileyo ezivalisa ukuthi abesifazana bephiwe amathuba alinganayo labesilisa kulawo amadale, njalo labatsha bengene lula. Inhlanganiso ezizimeleyo bezithe gwaqa izolo kobulawayo zicubungula udaba lokusilela kwamabhasi lemitshova kuleli dolobho ngoba abangabhalisanga kwinkampani yeZupco bephanjulwa emgwaqweni ngamapholisa. Lokhu kulandela umhlangano osanda ukuqhutshwa ngabahlali bakobulawayo obuqoqwe inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, lapho abavumelane ukuthi bazalobela uhulumende kanye lekhansili yaleli dolobho incwadi ekhalaza ukuthi kuvunyelwe abanye abakubhizinisi yokuthwala abantu ukuthi besebenze. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi usanda ukwethula umbiko echasisa ukuthi baphambula izimota ezisebenza ngokungekho emthethweni kanye lamakhombi lamabhasi athwala abantu wona engabhalisanga kwinkampani yeZupco, njengalokho okwanqunywa nguhulumende emizameni yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Wokuhlaziya lolu daba sixoxa losomabhizimusi uMnumzana Bednico Bebe, isiphathamandla senhlanganiso ye-Motor Industry Association of Zimbabwe.
Kakula sizathu sokuthi sisole amapholisa ngoba benza umsebenzi abawuthunywe nguhulumende wezano. Uhulumende wezano nguye owehlulekileyo ngoba utholeke kulamabhasi eZupco okwakuthiwa yi-ROC ngesikhathi samagiwa akade sebenza umsebenzi oncomeka kakhulu. Babhidlizile-ke lawo mabhasi behluleka ukuwalondoloza, behluleka ukuthenga amatsha.
njalo ngesikhathi samakhiwa bekule competition ngoba kwakulama zimota ezincane ezazivunyelwa ukuthi zithwale abantu njalo zazivunyelwa ngendlela eyayihlelwe nguhulumende. Uhulumende ofanayo ufike wangezelela ke wafaka la makhombi. Emakhombini lapha uzakhumbula sithandekela izimuli eziningi beziphila ngezimali zamakhombi. Abantu abaningi bebethola imisebenzi emakhombini. Bekuphileka ngoba bebedobha khonokho okuncane ukuthi baye kudlala abantwana. Njalo abanye baphuma emsebenzini bathenga lawo makhombi, abanye bayaboleka izibali emabhanga, bayaboleka izimali endaweni ezijelwe bethenga lawo makhombi. Khathesi nxa sokuthiwa angasebenzi. Kodwa uthi uyakhangela abantu nxa sebemelele lo zupho, bayatshayisa abantwana babantu, batshayise abazali ngo-5. Kodwa bazazi bayafika endlini ngama-9-10 ngenxa yokuthi bonabo zupho kuthiwa ngozupho abathwala abantu, kabenelisi ukuthwala abantu. Kodwa isikutshoyo ukuthi hayi kuzaphela ngoba okungapheliyo kuyahlola.
Kuyini okufanele uhulumende akwenze ukuxazulula lolu daba? Ngoba abanye bayakhonona ukuthi inkampani yezupho isilalokho okuthiwa ngesiNgisi yi-monopoly, ukuthi kube yiyo yodwa evunyelwa ukusebenza ngalesi sikhathi se-COVID-19.
Okwenzakalayo ke ukuthi ke uhulumende kufanele aqinise imithetho yokuthi abantu balandele iCOVID-19. Enze lokho okuthiwa ngama-educational programs ngoba abanye balokungazwisisi ke okwenzakalayo ke COVID-19. Njalo ngokungazwisisi bakhanye engani bayadelela. Ngoba lakho phela ungakhangela khonokho okuvala amabhasi esithi uzupho nguye oncedisa ukuthi kuvikelwe ke umkhuhlane we-COVID-19. Ngibona ngani mina ke kuwesi ngoba abantu bengakangeni phakathi kwebhasi ufica beminyene bezindwendwe ezinde kakhulu. Nxa ibhasi ifika ufice njalo beminyana bengena phakathi kwebhasi. So angiboni ukuthi ngokuthi ke amabhasi abe ngawe zupho kuphela kuyancedisa ukuthi kuliwe lo mkhuhlane lo we-COVID-19. Uhulumende okufanele kwenze ukuthi akakhumbule ukuthi ukubulala abantu nge-COVID-19 lokubabulala ngokuthi abalambise ngoba sekhipheke lokho akade bethola ngakho okokuthi baphile kuyafanana nje xathu. So kutshengisa ukuthi nguhulumende onganakiyo abantu, uhulumende ongalandaba lokudubeka kwabantu, uhulumende ongalandaba lokuthi izimuli zilala zidleni ziphila ngani, ngoba abaningi bebephila ngazo zona izimoto ukuthiwa zingahambi emgwaqweni zithwala abantu.
Lo ngusomabhizimusi uMnumzana Bednico Bebe oyisiphathamandla senhlanganiso ye-Motor Industry Association of Zimbabwe. Izakhamizi zedinde phansi kwenduna uChifu Nakatambe zithi zihlalele evalweni ngoba zingaziwa ukuthi inkampani yamaChina eyi-Denfa Investment ebikwa yaphiwa imvumo nguhulumende okwemba kulindawo iyaphenduka kumbe hayi. Inkampani le yayisifake itende kulindawo ekhomba ukuthi isiqalisa ukusebenza, kodwa izakhamizi zakhonona zisithi siphethwe ukuthi zikhutshwe kulindawo. Lokho kungavunyelwa ukuqhubeka. Esinye isakhamuzi sabotshwa njalo sasiwa imithethwandaba kulandela lolu daba. Umphathintambo obona ngezokwenjiwa kwemigodi uMnumzana Winston Chitando uvikwa wenqaba ukuhlangana lezakhamizi ukuze azichazisele ngalolu daba. Ukuze sizwe okuningi okwenzakalayo sixoxele siphathamandla se-MDC Alliance uMnumzana Daniel Molokela omela iHwange Central edalele iPhalamende obexhasana lezakhamizi kulolu daba.
AmaChina babuya last month bayenze exploration endaweni enye. Sahamba sabatshela ukuthi ni asila kujabula ngendaba leyo. Bayenza khonapho abayenza khona basebesuka, but kumele bayenze indawo eziningi bekhange behlolisise ukuthi kungaba le coal abangayo sina sebesenza umgubu lomgodi ngayo. Okwamanje kuthiwa bekho amaChina, kodwa izakhamizi lokho ezilokukhonona ngendaba leyi, lokho ezifisa ukuthi indaba leyi kayikhange lisiseka kutsha.
Na inkampani ebikwa ifuna ukwemba kulesi sigaba ilokhu isebenza yini njalo izivikela ngokuthini? Ngalikhulumisana la
okwamanje ikhampani le isisukile edinde, asikwazi ukuthi iyaphenduka nini. Lingakhohlwa balalela ukuthini ilelungelo lokuqhubekela phambili nomsebenzi lo, ngoba ile presidential special grant to explore i-coal eHwange. So iyasekelwa ngumthetho weZimbabwe, kodwa thina njengezakhamizi zaseHwange sithi sicela ukuthi kube lokuhlala phansi sizame ukukhulumisana umsebenzi lo ongakaqhubele phambili. So asikwazi ukuthi amaChina lawa baphenduka nini, kodwa okwamanje abasekho edinde.
Lowa umnumzana Daniel Molokele isiphathamandla sebandla le MDC Alliance emela iwange Central edale le parliamente. Abazali emaphandleni sebeveze ukudana okukhulu ngempumela yemhloliso yezinga lika form 4 e-O-level ngoba bekhala ngekusasa yabantwababo abangaphumelelanga ezifundweni. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Ugatsha lwemihloliso lwezimseke lubeke ukuthi impumela yemihloliso ye-O-level yanyakenye yehlile ngesilinganiso esifika phose isikhombisa ekhulwini 6.8%. Ugatsha lolu luthi lokhu kubangelwe ukuphazamiseka kwezemfundo ngesikhathi sokuvalwa kwelizwe ngenjongo yokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Phakathi kwabafundi abedlula inkulungwane ezilikhulu namatshumi ayisishiyagalombili 184,249, inani labaphumelele kwizifundo eziphezu kwezinhlanu baphezu kwenkulungwane ezingamatshumi amane lanhlanu 45,644. Iningi labafundi abangaphumelanga ngabasezikolo zemaphandleni. Umnumzana Credo Mpiro oyisakhamuzi seMatobo uthi akumangalisi ukwehluleka kwabafundi laba ngoba uhulumende engaqakathekisi ezemfundo.
Akula ma-results lapho esingakhuluma ukuthi abantwana bapasile 0, 10%, 20%. Kusasa labantwana, ayisasa labantwana alikho. Alikho kwamandla abantwana bafunda 2 days abafundi bahamba bemakisa kuphela ukuthi bakhona. Akufundwa ezikolo, hhayi, akula kusasa elihle labantwana. As long as ungaphansi kwalohulumende lo okhona lo we-new dispensation, hhayi, hhayi, lo ngani walanda uzobulala imfundo yabantwana, akula nto ekhona la.
Umnumzana Agent Moyo ongumqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ezansi emandebeleni uthi ukwehluleka kwabafundi bemaphandleni ukuqhuba izifundo zebulenjini ngesikhathi sokuvalwa kwelizwe kudala ukungaphumeleli kwabo ezifundweni.
Amadlilaso alonyaka abe phansi kakhulu ngoba abantwana babhala imihloliso bengazange belungiselele. We are saying now education is not for all, it's for the rich. Laba aba izinoti zazikwanisa ukuhambisa abantwana kuma online lessons lokubhadala ama extra lessons, so abadala bemakhaya abalayo leyo mali.
Ukansila kaward 13 eGaranyemba umnumzana Miklas Ndlovu laye uthi yadanisa impumela yemhloliso ye-O-level yalonyaka.
Impumela yalomnyaka imbokunye okumangalisayo. Akulabuhle kuyadanisa nje kwenza wehlise le nyembezi. Akulanto enhle sibili impumela yabembi kakhulu. Nxa sikhangela sibili imbangela lonalolu bhubhane olube khona yilo lwenze impumela yehla. Kunjalo nje singakhohlwa ukuthi laba balisi labo khona lokhana ukungafundisi kwabo bekhonona ngezimali kwenze sibili imfundo yabantu bethu yehla kakhulu ngoba bebevele bengafundi.
Futhi njalo kusasa ilizwe leZimbabwe ilovilibana ngoba abafundi abangaphumelelanga bengaba izephulamthetho ongadala ukuthi kungabi le ntuthuko elizweni.
I-human resource engabantu abethu ivele iwele egodini elinzima emgodini ongelamkhawulo. So ngibona engazani empilweni yabo yonke sibili abantu abethu sekukreatwe nje abantu abangelala msebenzi okukhanya kusasa yaleli lizwe ngenxa yokungabhasi kwabo lokuswela imfundo izaba semnyameni. Ngikhangelele nje ukuthi kuzaba lobugebengu obukhulu ngayo nale impumelelo eyenzakeleyo yabana laba abantwana abangazange benze kuhle okwabo sebezakhangela imikude bakhangele nje konke le msebenzi yonale mibi.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Dawungana Ndoro uthi ukuvalwa kwelizwe kwe-lockdown yikho kudala ukuthi iningi labafundi lingaphumeleli ezifundweni. Uthi ugatsha lwezemfundo luzaphuma la maqhinga okufundisa ukuze abafundi bengasaleli emuva ezifundweni zabo ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda.
Ugatsha lwezempilakahle luthi abantu asebehlaselwe yi-coronavirus selokhu yaqhamuka ekuqaleni komnyaka odluleyo sebesedlula inkulungwane ezingamatshumi amathathu lasishiyagalombili 38,403, njalo igcikwane leli selibulele abedlula inkulungwane lengxenye yalo 1,576. Sasebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 500,422. Lokhu kulandela ukuhlaselwa kwabahlanu yileli gcikwane izolo kanye lokubhobha kwabahlanu. Ngelele chiyo kwesikhatshana ezandleni zika Chris Gande weStudio 7.
Lingali tshona njani izulukandaba sedibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Abel Khumalo. Sixoxa ke ngodaba lwenkosi yakwaZulu kwele South Africa.
Wama wakutana ungasela ukuthi ukubhubha kukaMadlamini wayenguye owayeseyinkosi. Abanye bathandabuza ukuthi kungakwayenzakala ngemvelo na kumbe kulesandla somuntu.
Yebo Chris, ngiyabonga ukungena ehlelweni. Ukubhubha kwamama Madlamini ingathi kwaba nesandla ngokuzwa kwethu singazi isiqiniseko singakanani, but bathi kungathi kwaba nesandla ngoba ngathi kunombango wobukhosi laphaya. So asikwazi, ngeke ngisho ukuthi iqiniso, ngeke ngisho ukuthi ngamanga, but ngathi kwaba nesandla ngokuzwa kwethu.
Yena uMantombi Dlamini ube kwenjani, kuhambe kuhle na ngokuzwa kwakho?
Ya, yena ubekwe kahle, akuzange kube nenkinga. Kwenziwa isiko, kwaqedwa umsebenzi.
Ukhethwa kuka mnumzana Mrs. Zulu kukhanya lakho kungathi akuhambeli kuhle abanye abantu. Ungasela uthi wena kuyini ukuzwayo ngokukhethwa kwakho?
Vele endaweni zobukho isikhathi esiningi kuba nombango ngabheka even nakithi ngale kunabanye abafike babangise ngoba ubukhosi into enkulu, wonke umuntu ufuna ukuba yinkosi. Kodwa lo okhethiwe uvele bekubhaliwe ku-will, ibaliwe ngubaba uGatsha waseyibaliwe will. Abanye bangathi bayakusola bathi i-will le ebhalwe lapha kuyona i-will ifekiwe, kodwa nje vele ubukhosi bunombango isikhathi esiningi. So akungimangalisi lokho.
Umbuzo wami wokugcina, ubona njani wena okwenzakalayo kundaba yobukhosi bakhona ngapho eSouth Africa kwaZulu, ukuthi nxa sikhangela okwenzakalayo kutshengisani ikakhulu isifundo esingatholwa eZimbabwe lapho okungakabi lenkosi esikhange esifcotshwe ngokusemthethweni?
Indaba yobukhosi le ibalulekile especially ebantwini bakithi esibeliever ebukhosini, engathi amanguni. So isifundo esingaba khona kubantu bakithi ba especially la esibuya khona eZimbabwe ikuthi ukubambana. Ungabheka nje abantu beNatal noba nje khona kube khona ungathi akunakuzwana, kodwa ukubambana nenhlonipho nokuba kwazi ukuthi isiko labo liphathwa kanjani. So isifundo thina esingasifunda ukuthi yikho lokhu ukuthi kufanele sibambane njengabantu bakomthwakazi. Lo sekhethi ukuba inkosi sibambisane naye, siqhubekeni siye phambili njengesizwe, kungabi nembango le nokuvumela izitha zisebenzisa abantu bakithi ukuthi basiduhlise bathi yelo akuyona inkosi, lo akuyona inkosi. Ngicela sifunde njengabantu bakithi bakomthwakazi, njalo siyekeni indaba eyiyo esenza sihluka phakathi yokukhethana ngemhlobo ikhalanga, itonga, inambiya, ixhosa, indebele. Singabantu, singamandebele sonke, asibambaneni. Okhethiweyo ukhethiwe abe inkosi, asithungamele, simhloniphe, sithi bayede wena weZulu.
Ungavalelisa abalaleni.
Ngiyabonga balaleli, sengathi singaphumelela singumthwakazi.
Lo ke bekungumnumzana Abel Khumalo ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Namhlanje kweziphathelane labesifazane asexoxalo unkosikazi Theresia Nyathi. Isiphathamandla esibona ngemota zokuhambisa ngunhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association. Sicubungula uhlupho olubhahileyo kulezi nsuku olokusilela kwezimota ngenxa yokuthi eziningi azibhalisanga kwinkampani yezobukho. Njengokukhalazwa nguhulumende esithi wenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Ngisibe lo mhlangano ngoba ama-residents izakhamuzi zakobulawayo ziyakhala zibahlupho olukhulu okunye okumangalisayo ngezukho le eyaba introduced nguhulumende. Bayakhala kakhulu, amabhasi malutshwane njalo kafiki ngesikhathi. Njalo into ehluphayo, uma ilanga kungela dizili akula muntu abamtshelayo ukuthi namhla idizili kayikho kube lingangeni edolobheni. Uzathola ukuthi abantu bazangena ekuseni besiye emsebenzini bese sebethenduka lapho abavela khona ntambama akusela lutho. Uzathola abantwana besikolo sebedubeka, omama sebedubeka, labo lezisebenzobaba ngalesi sikhathi sebehlukuluzile. Okusenze sathi kakuhlangane nini thina njengezakhamuzi zakobulawayo sibona ukuthi kanti singancedisana njani. Ngeke sakhulumisana lohulumende yini ukuba khona khonokhana kwakuvele kukhona ozubukho babekhona ama-private imota lezi ezincane zasikhona bazivumele zibuyele endaweni lapho ezazikhona kodwa labo bananzelele abanini zimota lezi ezincane ukuba bananzelele uhlupho lwe-COVID lolo lukhona balandele izinqumo zikahulumende. Yalo abakhale ngakho kakhulu izakhamuzi ukuthi into yezubukho le eyabuyayo yena uhulumende awakhe amabhasi malitshwane kakhulu okunye okumangalisayo. Amabhasi abathona ngamabhasi abantu abathona ama-private bus. Ama-private buses lawa malithwane. Uzathola ukuthi kule bhasi okumele iyekhisi futhi sithwala abantu la. Njalo ungazikhangela lezi mota ezithwala abantu amabhasi la akhona. Zimota ezindala. Zimota njalo ezingakhangeleli ukuthi zincedise abantu ngesikhathi. Ngoba uzathola ukuthi lezo mota nxa zifunakala esithi thina ngezezukho zitholakala njona kule xa idizili ngekho kulo hlupho olunye olumangalisayo. Sinjalo sesikhangelela ukuba bathi ngesikhathi sonesi sobunzima ese-COVID kungathiwani ukuba abantu basile kulesi sifo ngoba lawo mabhasi angaphuzi ukufika. Zathola ukuthi sokuminyana phakathi khonaphana i-COVID protocol zezikhona lezi zasalandelela. Abantu sebepakishwa abaphakathi akula sanitization ukuthi babonakale hayi abantu kanti bangasila kulesi sifo esikhona esimemethekayo. Sivumelane ukuthi thina kumele kubhalwe izincwadi zehulumende, zibhale izincwadi ziye kukhansili ngoba abanikazi bazonezi imoto labo bakhale emgwaqwa kayimangakuhle. Njalo nxa izulu lisina zathola ukuthi akula mashedi lapho kugadela khona abantu. Njalo sivumelene thina ukuthi kakukhulunyiswane izimota zibuyele zona zane zazwele zikhona kodwa kube izimota ezi-good condition ezizalandelakayo imithetho efakwa nguhulumende.
Emgwaqweni lapha kulunjani kathesi uhlupho lolo?
Emgwaqweni kuyakhithizelwa okunye okubangalisayo kungayangali ezisa lobhengula ukususiza lapha kubhathi la kuhamara esikhona kukuhamara isitikitiki kugcela abantu banyathelana ngoba i-transport kayikho. I-transport le iyaswelakala okunye okumangalisayo kuye kulobhula ngale lezi ziyakobo-callback kwafana akumanga kuhle ikakhulu ngalesi sikhathi esikolo zivulu bathola abantwana balokhu bakuma abanye bethunasinasuka sebuyele ezingeni zokunye amasufuso ishoteji inkulu kakhulu yikho kusikhathazayo khonokho babhala into le ezokhumela ukuthi kubaangabamaningi into kusebenza
kuhle. Lithe lizaqoqa nalezinye njalo inhlanganiso ngalolu daba.
Enye yokuqala indaba ezakhulumisana ngendaba ze-transport bakhona abakhethiweyo ngenxa ye-COVID yona ikhona kasihlangani sibaningi abakhona abazakuya sibeka ezigama e-Progressive Association ukubotoswana namanye ama-association ngoba sohlupho sisodwa esikukhangeleyo ose wonke umuntu lamaphesenteji akhona kwabulawayo yawo ayakhathazeka.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Theresia Nyathi, isiphathamandla esibona ngemota zokuhambisa kunhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Singakehlukani-ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela
owayengumabhalane wakuqala onsundu wekhansili yakoBulawayo uDokotela Michael Nkanyiso Nduviwa obhubhe ekuqaleni kwayonale iviki ubekiwe namhla emathuneni eLady Stanley Cemetery kulelo dolobho. Hayi ke selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Musithandekele mhlangano sithi asibanini njalo kusasa ngesikhathi esifanayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.